Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti hapana zvekudzokera sure panyaya yemihoro yepamwedzi yevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chine mazana mana ane gumi 1410 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nezuro. Vanhu makumi mashanu 50 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatatu 543. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi maviri nevatanhatu 126 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 35,222. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevapfumbamwe 30,759. Zvichakadaro, paramende yakazivisa nezuro kuti matare ayo ose ari maviri anoti reSenate nere National Assembly achatanga kusangana zvekare kutanga nhasi musi wa16 kukadzi 2021 kuine nhengo makumi maviri neshanu chete dzichabvumidzwa kugara mudare reSenate, kuchitiwo nhengo makumi matatu dzichigarawo mudare repasi reNational Assembly. Izvi zvinonzi zviri kuitwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Paramende yakati ichabvumidzawo vatori venhau vana chete kuti vange vari mudare roga roga, vaviri vanobva kunyepfenyuro dzehurumende nevaviri vanenge vachibva kumasangano akazvimirira. Vatori venhau vanonzi vanofanirwa kunge vachiburisa magwaro ekuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kupinda muparamende. Mukokeri wenhengo dzeMDCT muparamende, amai Paulina Mpariwa, vanoti vanotambira danho iri kuitira kuti paramende ishandire vanhu sezvayakaumbirwa. Ngatinzwei vachitsanangura murukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotenda Jonga nekundibvunza kuti tatambira sei sezvo tanga tiri nyika yari palockdown kubva rakabira tinozotadzokera kuparamende. Nenyaya yekutya kuti urwere uhwo unoziva kuti hunopararira, unoziva kuti urwere uhwo tapererwa nevanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende, nhengo dzekabhineti nevanhu nehama neshamwari. Hakuna asina kufirwa nehama kana neshamwari nechirwere cheCOVID-19. Tinotambira danho iroro rekuti tiri kuvhura takatarisira kuti timbopinda tione nekungoisa zviga zvinoita kuti paramende iratidze kuti iriko, iri kumiririra vanhu. Asi nekuda kwekuti hatisare mumashure kwanenge vanhu vachinzi havakwanisi kunge vachienda kumabasa, isusu tinomboenda kuti tinoita zvigamutare reparamende tinozvitambira uye zvokushomeka kwevanhu vachapinda mukati medare reparamende tinozvikoshesa nekuda kwekuti hatidi kuti tiparadzirane hatidi kuti anenge achifanirwa kunge ari mutano azobuda kumira zvakanaka chero patakamboita yatinoti kuenda kunopinda tozonotaura kuti zuva rakati tozodzoka munhu wese akapinda mudare reparamende iroro akatotestwa for COVID-19 kuitira kuti uzive paumire nguva iripo saka naizvozvo vasina kunge vakatestwa vose vanotanga vatestwa for COVID-19 kuitira kudzivirira kuitira kuziva paumire nokuitira kuti tisazadzane uyezvo utano hunongoda kwote
zvii zvikuru zvamungatarisira kubata muparamende imomo tichiona kuti mama ane nguva musati magara separamende
ndingangoti jonga tichibva mugore rakapera tine maripoti mamwe anga asina kupera emakomiti akasiyana-siyana makomiti iwavo machairpersons vana sachigaro vanokwanisa kunoisa matinoti manotisi ekuti ndiri kuda kuzoti ripoti yakatiita hupe uye zvinokuita mheta kupendera maripoti mamwe akaitwa gore rakapera kuti dare rigoe kuchitambira marekomendations anenge ari mukati achizogadziriswa batini zvakare zvimwe zvatiri kutarisirana nazvo ndezvokuti tichigonzwawo kuti iyo mishonga neurapwa nekuwanda kwevanhu nekushayika kwevanhu kuti kwakamira sei uyezve neidzo nyaya dzemari kuti nyaya dzemari kumabherenge nevanhu mafambiro nemaitiro munyika nekuti tingangoona kuti iye zvino gore rino takaita mvura yakawanda asi tarisiro yekuti mapazi ehurumende anoona kuti tingange tiine chikafu chakakwana here tingange tichizotarisira zvakadii zvinozve zvimwe zvinhu zvinoitwa hurukuro mukati medare reparamende asi apa tinotarisira hako kuti mibvunzo ichanyanya kuwanda nekuda kwokuti vanhu vanenge tinenge tichida kuti tizive munharaunda dzatigere kuti mishonga zvauri kunzi iri kuuya vanhu vatakamiririrawo sevana dare vekuparamende vanokwanisa kuwana mishonga iyoyo nekugadzira zvakadii nekuti kunonoka kunotoita kuti vanhu vatishaike nevanhu vakawanda
tiri kuonawo neuwandu hwevanhu vachanga vachibvumidzwa kupinda mumatare aya kuti 30 ne25 imi muine nhengo dzinodarika 100 munozosarudzana sei kuti ava ndo vachapinda muparamende avachisara
hazvinyanyi wokunetsa jonga nekuda kwekuti chero ari mumba chero ari muhotera chero ari mumotari make anobata ningi yeparamende wokwanisa kutaura wokwanisa kutodhibheta madhibheta anoitwa muparamende achitokwanisa kungowana zvinokwanisa kuwanikwa kunzi agara muparamende nekuti kugara imomo mukati hakuzi kureva kuti nevari kunzi havasi aa wese anogara yatiri kuti mavhechawa meetings ndo vatata chitoita taita makomiti nhasi ikuri kuitwa makomiti mangwana tiri kuita mavhechawa meetings iwawo saka haisi tsika yekutanga tingangoti itsika yekutodzivirira nokuti tikawanda dare redu raadoko vanhu varimo vakawanda saka tikai takakutsikidzana tisina kutedzera zvinodiwa nepasi rese zvokuti World Health Organization maguidelines ecovid akamira mei tinowanikwa taatotorwo mutemo isi tiri vatarisiri nevagadziri vemutemo
avo vange vari mukokeri wenhengo dzemdct muparamende amai Paulina Mupariwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana kudududza panyaya yekuti vashandi vawedzerwe mari yavanotambira pamwedzi sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mutengo. Izvi zviri kuuyawo apo gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima vari kuti hurumende munguva pfupi inotevera ichazivisa zuva rekuti itange kuita hurukuro nevashandi vayo nezvenyaya yemihoro. Vamoyo vati kusanyatsowirirana panyaya yemihoro kuri kupa kuti nhaurirano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi kusafambe zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata Vamoyo.
Takaita musangano pavirtual wanga usiri musangano tingati TNF meeting yaidaidzwa kuti principals meeting vatungamiri vevashandi vatungamiri vehurumende minister negrupu rake nevemabhizimisi.
Ko ndiani anga akokera musangano uyu Vamoyo?
Minister anga adaidza musangano uyoyo achiedza kuti sezo gore rakapera pane musangano rakatadza kugara nenyaya yekuti vashandi vakaramba kuti kana nyaya yemihoro isina kugadziriswa hatisi kuuya pama meetings. Saka minister anga adaidza meeting kuti tingaita sei sezo tatanga gore nenyaya yeCovid hatisati tasangana tange tichita kuti tinzwe kuti vashandi tingaita sei vemabhizimisi.
Zvii zvabakakanda mugango sevashandi?
Takatora mukana wacho yokutaurira hurumende kuti isisu dzetu nyaya ndedzemari. Mari ndidzo dzanetsa munhu, mari dzasarira kumashure minister. Takakutaurira, saka minister akati chimbonyorai pasi so that pandinosangana nevame vangu svondo rinouya achireva iro svondo irori maybe muswe chipiri ndotaura navo. Saka takatomuendesera tsamba yokumutaurira kuti isisu hatisi kufara nenyaya yemihoro. Vashandi havasi kutambira, zvinhu zviri kutokwira. TNF iri kuratidza kuti haisi iri kutotadza kugadzirisa zviri kunetsa. Nezvimwe zvishoma zvacho zvatinenge tatawirirana, tiri kuona kuti hurumende hapana zvainotedzera.
Makapa here humbo wezvamuri kutaura izvi vamwe?
Takapa maexamples yokuti pavakati hunzai vanhu vachagara kutask force gore rakapera, vanhu vedu havana kumbodaidzwa kumameetings etask force yacho. Taona hurumende ichingo announcer ingava ngamalockdowns, kungava ngamaguidelines ekuti vachaita sei lockdown. Isiso hatina kumbobvira tabvunzwa kana kudaidzwa. Ende iproblemu iri kutonetsa kana maemployers aichema futi kuti hurumende haisi kubvunza. Iri kuita zvinhu zvayo iri ega. Saka tiri kumeseji iri kutofamba kuendesa kuhurumende kuti hatisi kukutsikana nezviri kuitika. Saka zvasarira kwavari kuti vaone kuti vanogadzirisa iyo nyaya iyoyo kuti masalaries asarira kumashure. Mari yacho iri kushandiswa iyi haisi kushanda.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vatori venhau reMedia Institute of Southern Africa rinoti rakamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mokuendesa chichemo charo kuhurumende richikurudzira kuti vatori venhau vave vamwe vevashandi vanokosha vachatanga kubayiwa mushonga wenhomba weCovid-19. Hurumende yakagara yabvuma kuti vatori venhau vashandi vanokosha ikavabvumidza kushanda panguva iyo vamwe vashandi vainzi vagare mudzimba panguva yokurwisana nekupararira kwecoronavirus. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti vatori venhau ndevamwe vevashandi vari mberi mukurwisana necovid-19, naizvozvo vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvekudzivirira pavanenge vachiita basa ravo rekuunza zivo kuvanhu.
Semisa Zimbabwe tinotaura tichiti tatambira mashoko abva kubazi rezveutano nehurumende nekugunununa kuti vanoti vachatanga kupa mishonga yekudzivirira kune vanoti vanoita basa rakakosha anovaiwo essential services kusanganisira vanamukoti kusanganisira zvivana madhokotera kusanganisira vafundi vanodzidzisa chavasingazotauri ndechekuti vatapi venhau vanopinda muboka iri.
Sei muchigunununa kuti vatapi venhau havasi muboka rinofanirwa kutanga kubayiwa nhomba yeCovid-19?
Izvi zvinotipa kugunununa kukurusa nekuti denda iri idenda riri kutekeshera pasi rose. Kuti rirwiswe rikundwe rinoda kuti vanhu vabatirane. Kuti vanhu vakwanise kurwisa denda iri zvakakosha vanoda zvikurusa kupepetwa kwemashoko akafanira kuburikidzira nevanotora vanoita basa rakakosha vachita panhau. Maona kuti pauya mishonga ichisvika panharaunda yeRobert Mugabe International Airport vamhanya zvikurusa kuti vatape nhau uyai mutaurire pasi rose kuti mishonga yauya. vanoti vatapena wao panoita basa vanenge vasinga batwi nedenda here already tatweni vatapena vatisia vanosanganisira imbo yemunyori mukuru weboka rema vatapena vadogo vadongozi vanama emunyaka vanazororo makamba nevamwe vazhinji vakarara panhovo vakabatwa nedenda iri vazhinji vari kurikava kubva mudenda iri
saka chichemo chenyu mashoko enyu kuhurumende ndapi
chatotaura ndechekuti kana hurumende ichida kuti ite basa nemazvo rekurwisa denda iri ngaisatore zvigamba zvigamba mukurwisa denda iri ngaitore muono wegondo pamusoro pevanhu vese kuti ikwanise kudzivirira denda iri kuramba richipararira nenyika yose saka ngavatarise zvakare zvavataura kuti vachapa vamwe vose vose vatapenhau nekuti vatapenhau havakwanisi kuita basa vari pamberi pekurwisa semauto ari kurwisa denda iri ngavapiwe mukana wekuti vave vamwe vekutanga zvakaitwa nenyika yezambia yakasvika ikangoti vatapenhau ndevamwe vakakosha ngavapiwewo mishonga iyi yekudzivirira denda iri kuti vakwanise kuita basa ravo zvakasununguka saka ndozvatataurira hurumende ndozvatiri kudai kutaura tichitaurira vehurumende kuti ngavadzure nekudzora ndagariro vadzokorore zvakare zviga zvavo vasanganisira vatapenhau
mati manzwa here kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi
Mukutaura kwatiri kuita hatisati tanzwa kuti hurumende ichatora matanho api chataita kubudisa nhunha dzedu tinodaira kuti nekutaura kwataita nhunha idzi hurumende ichatora matanho ekuti igadzirise kana ichinge isina kunge yaita zvinhu izvi nematuro tinoti ichagadzirisa tinodaira kudaro semisa Zimbabwe
avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vata vanhu moyo vari parunare kuHarare nestudio 7 mutauriri weparamende yeAmerica yeHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vazivisa kuti paramende ichaomba commission yakazvimirira ichaongorora chokwadi nezvikonzero pamusoro pemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira pakafa vanhu vashanu uye pakakuvara vazhinji pamwe chete nekupunzwa kwezvinhu amai Pelosi vanoti commission iyi ichange yakafanana necommission yakaumbwa mushure menjodzi yakaitika musi wa11 Gunyana 2001 apo vanopfurikidza mwero vakaba ndege vakadzorovera mudzimba refu muguta reNew York vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kunyenerwa mhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaende paCapitol Hill kunoedza kumisa kuverengwa kwemavhoti mazuva mashoma apfuura dare reSenate rakavhota richiti vaTrump havana mhosva yavakapara maererano nemhirizhonga yepaCapitol Hill nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti komisheni inongorora zvakadzama inofanira kuumbwa nekuti zvese zvakaitika pamwe chete nezvikonzero zvinofanirwa kubudiswa pachena kuitira kuti zvakadai zvisaitika zvekare vachiti zvakaitika izvi zvinokanganisa kuchengetedzwa kwenyika sezvo vatungamiri veAmerica vazhinji vakange vakaungana pamwe chete muzvinafundo wemasocha vanoti chakanakira komisheni iyi ndechokuti ichaumbwa mushure mokudzikwa kwemutemo uchaipa masimba okuita basa iri izvo zvichaitwa nevamiriri vemapato ose
komisheni inenge ichitarisisa kuongorora zvinoudzamo maitiro avaTrump pakuzopindwa kwakaita vachipusa vanhu vachipinda kucapitol yatikati paramende yeAmerica inoondiwa musinda wokutonga America saka zvaitaura vaTrump kubvira patanga maelection papapera maelection kusvika musi wa6 nezvavakataura ipapo zvakazoita kuti vanhu vainge kuparamizi ya America Capital anusika rao wa Trump zuna zinoda kuungururwa kuti zinaso kusika paudzamu kuti president mukaona uita saizvo achipindukira hurumende yake yaanotonga iyo achipindukira America zvinhu zvakambofamba sei zvinhu zvingadzivirirwa sei makore ari kutevera kuti vachazoita mapresident havazoiti zvakaitwa nokuti zvinhu zvakaitwa zvinhu zvaingaro zvakakonzera makuva akatiwanda kudarika vashanu vakafa ivavo kubvira vehurumende vaivavo ivavo vanosanganisira vice president Pence vaitovavicepresident vavatrump vaiva muzikara vaiti kwaingiri kwakaita makuva nokuti vanhu vakainga vakavamokava nezvombo zvakava vainazvo asi kuti zvibonzo zvapera nokusaimpichwa kwavatrump kusenate vanhu vopfuurira mberi handiwo matongerwo angaitwa nyika takatarisa kunyaya dzesecurity panofanira kunge pachiitwa commission dzakaita saidzodzo dzakaita sedzasoptem pasoptember 11, 2001 pakaita materorist aya ayawo akaita hechi musi wajanuary 6 materoristi vakapinda muhurumende achida kuputsa-putsa nokuvhiringa basa ravanhu vehurumende
asi mazuva mashomanana vatrump vakawanikwa vasine mhosva nedare resenate hazvina kukwana here izvozvi
hazvina kukwana izvozvo nokuti kana zvikakwanira ipapo zvinozongoitwa hazvino mumwe mutungamiriri weamerica uchatevera unongomira kana kwasara vhiki kana mazuva mashoma shoma woita zvezvimwe zvinhu zvekare zvinei zvakaa zvokupandukira hurumende saka hazvina kukwana mamiriri azvakaita ipapapo kuti havanonge vakatemerwa zvirango zvezvavakaita kusenate nokuti kuimpisa munhu unoimpichwa achiri pabasa achizobviswa pabasa iroro ndio saka vasina kunge vakaimpichwa sazvino kuti havana mhosva saka mhosva dzavainadzo dziriko dzisinei nokuimpichwa dzisazvinge dzichibuda saka komisheni iyoiyi ikabudirira ndiyo ichabudisa mhosva dzacho idzodzo kuti pasaiko unozofunga kuti zvaari mutungamiriri weamerica uri above the law nyange akabva aita akanya zvaakaita izvozvo kunozongoitwa makomisheni anozomutonga
ko vaya vanoti uku kwanguva kungovengana kwemapato ezvematongerwo enyika tingati vari mugwara
havasi mugwara nokuti havazivi masecurity issues enyika kuti tinganda zvedu kubatanidza vanhu nokukangamwa mhosva dzinei dzakaitwa navamwe vanhu asi ngatizive kuti pasi rose mhosva haifaniri kurova nokuti kana ikarova mhosva inenge iri pachivara seyavatrump iyoyi vamwevo vachazoishandisa mhosva dzavatrump zvavakaita idzodzo kuti kovanhingi vakaita zvakati vakakona kutongwa sei saka vanhu ivavo vanoti zvakatokwana zvakaitwa vatrump havazivi matongerwo enyika havazivi kuva serious kune zvakaitika kuti zvosvika pakuti kunzi ngakusetwe commission nokuti zvinogona kuenderera mberi futi vatrump vasipo vanogona kuramba vachiita mashoko avo iwavo maitiro avo iwavo vanhu vakutozoita zvinorova kudarika zvakaitwa izvozvi
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukroniko hurumende inozivisa kuti mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba yapamidzirwa kwemasvondo maviri uye zvikoro zvicharamba zvakavharwa panguva iyi. Vanhu vave kusungirwa kugara mudzimba pakati pemaawa a8:00 manheru na5:30 mangwanani, ukuwo mabhizimisi achibvumidzwa kuzarura pakati pemaawa a8:00 makuseni na5:00 manheru. Zimlife.com rinoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakarasikirwa nezvinhu zvavo zvinoita miriyoni nezviuru mazana matanhatu yemadhora 1.6 million mushure mokubirwa nemasoja aivachengeta. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi ndimamoyo ko ini ndinoda kutaura nezve coronavirus kuti patazoomeserwa chero tatinanyatsova neruzivo rwakakwana nezvayo kuti omeserwa isu tinorarama nekutengesa mudzimba todi iko haiwa vakuru vedu ngavanyatsoita kwesere nokuti vamwe kune dzimwe nyika vanopuwa mari sekusouth africa uku vagere mudzimba vanovharirwa mumba vopuwa mari koisu tinotengesa torarama neiko tiregei titengese
ni mangwanani ekuswera vana mukoma wande mose nevabati vestudio 7 ndiri kukurudzira mhuri yedu yemunyika medu muzimbabwe panyaya yecovid 19 corona iyi zviro kwazvo nekuda kwepolitics dziri munyika medu ndione corona iyi ikagona kubatika kana kukundika nekuti vanhu vemuzimbabwe vaane dambudziko rekuti hazvitaura zvacho zvekuti corona iri kuuraya ndiani ichatirakasha covid iyi yasvika pane vanhu vasina kubatana munyika mezimbabwe muyamo dai vambosiya politics kana vavambomirira 2023 vozotanga politics tinopera kufa tese kuti try
makadini vana jonga apo pastudio 7 apo isu tiri raiti varume tatambura varume kaiko zvino mvura ichidonaya kudai tiri kufa nezhara kuno kwedu kumwe nezuku pakadoipa dai vakuru vambotionavo vari kuita zvekuda kukuru vasingavoni vanhu kuti vanotambura tachikokumbira kuti dai vambotitevuka mvura yatikuvadza kuno kumwe nezi zhara mani tafa nezhara kuno kumwe nezi tachikokumbirawo kuti dai vatibatsira mani
vakomana covid ichatipedza shinga kunoku kwatiri kukadoma hakuna chakanaka vanhu vatombozivisii chimwe chicovid savarimi vawaredhi kuti mavhenda ari kuuya kubva mumataun aizotengesa muchakarekosicho zvoita kuti tive waredhi nechirwere ichi nehurumende yaisinyatsotipawo zvakakwana zvekudzivirira taifunga kuti dai apawo machiremba nemanesi zvokushandisa ararame zino kana vakasavapa nyika ingagova kupi hatifari nazvo
auya ndiinayo ndeyekuti zvimu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka ndiri kumanikidzika mupfungwa dzangu kuti shuwa shuwa here gavhumendi iri kunyatsokureva kuti covid 19 yakashata inouraya vanhu vese kana vapi nevapi asi vari kuitora sekuti ibhizinesi rekuti kana usina kutestwa uchibhadhara mari pachinhu chinouraya zvakadero haugoni kuti upinde munyika sezvavaiita pana Disemba. Saka muri kunyatsokureva kuti chirwere chinonyatsokuuraya mamiriyoni mamiriyoni imi muri kuchitora kuchiita bhizinesi. Kana usina setifiketi uchibva kusouth africa usina setifiketi ikoko haupindi munyika yako kuita bhizinesi mobva moti muri kutungamirira vanhu mangwana modzoka moti todawo mavhoti futi enyu muchitiitira bhizinesi pachinhu chinouraya kudai. Aiwa varume nyatsai kutaura chokwadi, nyatsai kutaura chokwadi imimi gavhumendi yezimbabwe. Zvinhu zvamuri kuita zvitotally wrong 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 chaihwo chaihwo ndohweminahwo tsinye hweminahwo hwakudzokerai. Covid inouraya vane mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 vateereri vestudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa, tiri kukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika. Tichitarisa nyaya yenhomba yecovid-19 yakapiwa Zimbabwe nechina. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Zdjęcia Mane Sounds nekambo kavo chitototo sezvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafana nechirwere checovid 19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410 zimbabwe congress of trade unions inoti hapana kudzokera sure panyaya yemihoro yepamwedzi yevashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.